manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kubvumbi 24/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe samunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende ichatora matano akasimba kune vemabhizimisi vanobuditsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voshoropodza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekukoka kwavakaita mutungamiri weUganda vaYoweri Museveni kuti vazovhura Zimbabwe International Trade Fair yegore rino. Burundi yotsvaga rutsigiro rwekuti ive nhengo yeSADC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kota runa nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBurundi vaEzekiel Mbigira vanova zvenhumwa yemutungamiri wenyika iyi vaPierre Nkurunziza vaita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kumahofisi avo emunhu mutapa muHarare nhasi vachida rutsigiro rwekuti nyika yavo ibvumidzwe kuva nhengo yemubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica weSADC. Vachitaura nevatori venhau muHarare vaMbigira vati vane chivimbo chekuti Zimbabwe sezvo ine nhoroondo yakafanana neBurundi ichaibatsira kuti ibvumidzwe kuva nhengo yeSADC. Gungano reSADC parizvino rine nyika 10 nenhanhatu. Burundi iri mugungano reEast African Community rine nyika dzinoti Rwanda, South Sudan, Tanzania neUganda. Muburundi parizvino hamuna kugadzikana mushure mekunge vaNkurunziza vawedzera makore ekuti munhu atungamire nyika iyi. Muna 2015 apo utungamiri hwavo hwainge hwasvika kwamvura yacheka makumbo sezvaidiwa nebumbiro remitemo vaNkurunziza vakabva vavandudza bumbiro remitemo yenyika zvakashoropodzwa neAfrican Union neUnited Nations. Vanhu vanodarika zvuru mazana mashanu vakabva vaenda muupoteri. Vanhu pavakaratidzirawo kusafara kwavo nedanho rekuvandudza bumbiro remitemo vakatanga kupfurwa nemauto nekumbunyikidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Sachigari wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Paradza kuti tinzwewo maonero avo.
Chekutanga takabvumirana isu tikatoita ratification separlament yeZimbabwe yechibvumirano chatakati isusu inonzi iyo African Continental Free Trade Area yekuti takuda kupaza maborder, takuda kuti isu tichitengeserana nokudyidzana nenyika dzese dzemuAfrica. Kechipiri, Burundi iri mukomesa, isuwo Zimbabwe tiri mukomesa ende tine chimwe chirongwa futi chekuti komesa SADC neEast Africa dzibatane dziuye pamwe chete tiite free trade area yekuti tichidyidzana futi nenyika dzese dziri ikoko. Saka hapana chakashata, tiri kutovada yezvinezvi Tanzania iri muSADC, saka hapana chakaipa, ngavauye Burundi vopinda muSADC toita tobatana pamwe chete tozofamba zvakanaka. Saka chirongwa chakanaka chavari kuita nekuti Africa yezvino takuda kuti tichisenza pamwe chete, nekuti tiri kuona kuti tiri kuneteka tichipuwa kana masanction, asi iye zvino tikange takutengeserana pachedu isu tichiita trade among ourselves semaAfrican countries zvinhu zvinotifambira.
Asi ka Honorable Paradza, vamwe vari kuchema chema kuti Burundi inenge inotyora kodzero dzevanhu, nekudaro SADC inofanira kutamba yakachenjera.
Aiwa, Burundi iri mukomesa, Burundi iri muAU, saka hapana kana ikatyora mutemo unotyorwa AU ine dare rai isuo sadiki tine daro reduo re security and troika saka na chinge achikora mutemo iri iri musadiki zvino zvirango zvatinoipa asi iye zvino nokuti iri mu African Union haina kudzimba mu African Union ingange ine zvimwe zviri kunedza iko kwachinetsa na ikoko ndezvimwezvo asi apa tiri kutaura nyaya yekutengeserana neku pa nyika dziri kuda kutengeserana kupindikira tiri kuti iye zvino a trade among ourselves saka hapana chakaita
Sachigaro wekomitee yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vari parunare muHarare. Tabata Ogweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga kuti tinzwe maonero avo.
Zvina kujeka kuti kone mhaka yeiko nyika yeBurundi yaramba yakambambashira kuti dai yakwana. Mubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica nesadak nekuti zviri pachena kuti tichitarisa tinoona kuti nyika yeBurundi inofanira kunge iri kumusoro kumubatanidzwa unosanganisira dzinyika dzinana Kenya nedzimwe asvisatino tikone mhaka yeko vari kushingirira nyaya yekupinda musadak uyezve zvinofanira kuva pachena kuti sadak haifaniri kungotenda zvese zvese isingatauri kukosha kwekodzero nekuti ikadaro inogona kuzoroka yava musha wenyika dzisina remekedzo yekodzero nekuti tinoziva kuti matambudziko akawanda chaizvo ari kuitika kuBurundi anosanganisira kusaremera kwekodzero dzevanhu zvakanyanyisisa zvichida ndo zvinenge zvichisunda vatungamiri veBurundi kuti vatume nhume kuZimbabwe kuti vakwane-kwane mumusangano wesadaki.
Asi semaonero enyu Zimbabwe inofanira kutambira sei chikumbiro cheBurundi chekuti iwane rutsigiro rwayo?
Zimbabwe inofanira kuziva kuti musangano wesadaki musangano unofanira kutungamidza remekedzo yekodzero dzevanhu. Haifaniri kumhanya kuti aiwa tazivikanwa vanenge kudaro ngatipei mukana kuBurundi. Burundi iri muchimbi-chimbi kuti ikwane musha wesadaki ngaidzeke sekuti ko iri kumbotizei kuest africa uyezve nemhaka yei isina kupinda mugungano rinosanganisira dzimwe nyika dziriko nekuti tinoziva kuti dambudziko guru ndere utongo hwedzidzisiro hwakanaka uyezve kure mukodzero.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Tezeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende ichatora matanho akasimba kune vemabhizimisi nevamwe vanhuwo zvavo vanobuditsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano weZimbabwe International Business Conference muBulawayo nhasi, vachiwenga vati hurumende inoziva kuti kune vamwe vemabhizimisi nevamwe vanhuwo zvavo vari kuita zveumenemene kana utsotsi vachiburisa mari yekunze munyika vachiendesa kune dzimwe nyika. Vati kunyange hazvo nyika yakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana, matambudziko aya anogona kupera kana vanhu vakaita maonera pamwe vachitiwo hurumende ichatora matanho akasimba avasina kutaura kune vanhu vari kuburisa mari kunze zvisiri pamutemo. Vachiwenga vashorawo vemabhizimisi vachiti vari kukwidza mitengo yezvinhu pasina zvikonzero zvinonzwisisika, vakati havaone paine chikonzero chekuita izvi sezvo hurumende yakatora matanho yekuti vawane mari yekunze nekuunza mutemo unoita kuti mabhanga atengese mari iyi pachena. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vaudza Studio 7 kuti zvataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika ichokwadi vachiti kune vemabhizimisi nevamwe vanhuwo vari kuita unhubu hwekuburisa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo.
Tiri kuona manje kuti tine macompanies vari kuita zvekuti vari kushanda muno muZimbabwe asi vachishandira vari zvema kambani ari kunze kana kuti vari vanhu vemuno muZimbabwe asi vachida kuunganidza upfumi hwavo huri upfumi hwekunze. So vanhu ivavo zvavanoita whatever they collect muZimbabwe vanozviconverta into foreign currency voposta kunze kwenyika, nokuti kunze kwenyika hakuzotariswi mari yedu isu kunengwa kutarwa maus dollars. Saka izvozvo ndo zviri kuuraya ikonomi. Zvoda kunatsotariswa izvozvo vana muzvina bhizinesi vari kuita mabasa iwayo okushava muno vachinodyira mari yavo kunze kwenyika zvionekwe kuti vaone kurangwa.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachibvumirana nezvataurwa navachiwenga vemaindustry nemabhizinisi vari kuramba vakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana ari kuita kuti vazopedzisira vakwidza mutengo.
Paissue profit sharing issue yutonetso yemabhizinisi nekuti chikuitika ndechekuti sezvataurwa paya kuti foreign currency iri kuita ichikwira ndozvo kudhurira makambani kuti varambe vachikwanisa kupama products vatingati on the market. Ndo dambudziko ratina ro, saka ndo nyaya yatinoti tizogara pasi nehurumende kuti tione kuti foreign currency ingawanikwe sei kuti makambani edu aya akwanise kuoperate.
Pazvimwe zvezvataurwa navachiwenga zvekuti kushayikwa kwemari yekunze munyika kunokonzerwawo nekuda kwekuti vanhu vemuZimbabwe vanonyanya kuda kutenga zvinhu zvekunze, Commissioner General weZimbabwe Revenue Authority Amai Faith Mazani vaudza Studio 7 kuti bazi ravo hapana zvaringaita kumisa vanhu kuti vatenge zvinhu zvekunze. Vati Zimbabwe inoshandisa mitemo iripo kuona kuti vanhu vaunza zvinhu munyika zviri pamutemo here kana kuti kwete.
Isusu tinotambira vanhu vauya maimporters vasvika paborder kana vauya nezvinhu zvinofanira kubhadharwa forex tinobhadharisa forex, kana vauya nezvinhu zvinobhadharwa in RTGS tinobhadharisa in RTGS, kana vaine zvinhu zvisingabvumirwe kupinda nekuti zvakalistwa neindustry hatizvibvumire tinozvibata. Hatipo kumisa zvinhu kana kuti vanhu vasaimport nekuti ndokunobva revenue yedu. Zvizhinji zvinogadziriswa nemutemo, isu hatisisu tinogadziriswa.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncube avo vataurawo pamusangano uyu vatsinyira kushushikana kwavachiwenga pakuvepo kwemusika mutema wemari yekunze. Profesa Ncube vati kubvira vamunangagwa pavakapinda pachigaro, hurumende iri kukwanisa kushandisa mari zvine mwero isingazokwereti kumabhangi, vachiti nekudaro zvinhu munyika zvinofanirwa kuve zvave kugadzikana mune zveupfumi. Profesa Ncube vatiwo chimwe chinhu chakakosha pakuvandudza upfumi hwenyika kutevedzera gwara remitemo yenyika, vakati hurumende iri mushishi kugadzirisa mitemo yakasiyana-siyana kuti ienderane nebumbiro remitemo yenyika, izvo vati zvinobatsirawo kuvandudza upfumi hwenyika. Asi mudzidzisi wezveupfumi paUniversity of Zimbabwe vaAlbert Mukochekanwa vaudza Studio 7 kuti dambudziko guru rinoita kuti nyika isabudirira inyaya yekuti zvirongwa zvakawanda zvinogumira pakutaura chete.
Paiva nenyaya ine dzemaroad blocks akawandisa, asi pakangochinjwa utongi kwakutongwa navamunangagwa vakangotaura kahwani chete kuti maroad block gabe inzi rakabhabva. Izvozvo zvokuti vanongotaura kuti chakati ngachirege zvobva zvaitwa ndo yatoti political will. Saka muzvizhinji umu iri kurakidza kuti haisati yapo, nokuti zvakafanana nezvihe zvinonzi corruption. Aimushuwa vakuru vakangotaura tinoona zvinhu zvichimhanya-mhanya. Pane vamwe vatazvo kuti kana uida kutanga kambani unoneta ugofamba kukwira nekudzika. Kana pale political will vakangoti nongazvitwe pazvimbo 1 zvotora kana mazuva maviri matatu zvinoitika. Asi kana vasati vataura vakuru tinoramba tichingoti tvaita zvakati pasina chinobudirira.
Musangano weZimbabwe International Business Conference unoitwa kumucheto kwegungano rezeITF gore rega rega, uye musangano uyu wakatanga kuitwa muna 2006. ZITF yegore rino iri kuvhurwa zviri pamutemo nemutungamiri weUganda vaYoweri Museveni. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Rimwe dutu mpengo rinonzi rirukoka ukasha waro mugungwa reIndian Ocean, uye parve kuchikirwa kuti rinogona kurova nyika dzinoti Comoros, Mozambique neTanzania kutanga mangwana. Dutu mpengo iri ririkudzoka zvakare mushure memwedzi mumwe chete ravhiringa nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinoti Mozambique, Zimbabwe neMalawi. Dutu mpengo iri iro nyanzvi dzekuFrance dzinoona nezvemamiriro ekunze dziri kudaidza nezita rekuti rekuti Tropical Cyclone Kenneth richinambwe chidiki kubva kuMadagascar. Asi bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department muZimbabwe rinoti harisi kuzosvika munyika. Asi bazi iri rinoti richaramba richiongorora kufamba kwedutu mpengo iri. Ntunga milingomo we Studio 7 apata mutauriri weMeteorological Services Department Vatich Zinyemba kuti tinzwe zvizhinji.
Aiwa kuZimbabwe hatitarisire kuti tropical cyclone iyoyi ichasvika, nokuti sekutaura kwamaita iri kunana Tanzania uko kure kure chaizvo. Saka hatisi kutarisira kuti ichasvika kuno, tisingoona kuti ichange iri ikoko ichiita ichirova nzvimbo dzakafanana nokuTanzania nokuNorthern Mozambique. Saka aiwa tinoda kuti tizivise mutereri achere kuti hatina hatisi kutarisa kuno kuchangoramba kuchiva zuva nemanhinda chake vangotangoti ganangana kudai.
Saka hapana chekutyira.
Aiwa, hapana chekutyira. Tinoona tinoona musocial media mavanhu vari kungotaura nezvetropical cyclone iyoyi, asi chokwadi ndechekuti tropical cyclone iri kure chaizvo. Hatisi kumboona kunge ichiuya kuno, haisi kutombo hatisi tombofungidzira kuti ingauye kuno, nokuti kwairi kure chaizvo. Saka isu tinoona kuti nyika yedu iri yakagara pakanaka nenyaya yetropical cyclone.
Tamboona mamwe mashoko achiti pangangoita mvura nemusuwe yemugovera, iyi inenge iri mvura hayo iri normal.
Imvura inogona kunge ichiwanika zvaine yatingati iri normal. Nokupeti kuti imvura ingangosanga iri kuunzwa netropical cyclone ayo imvura yayo. Tinoziva kuti tichiri mwaka wedu hawo wapera zvaona, asi apa neapa mvura inogona kunaya nokuti tichine unyoro mudenga. Saka iwo unogona kungokonzeresa apa neapo timvura tinogona kunaya. Saka ndoti mvura dzatiri kutarisira idzodzi.
Dutu mpengo iri richabata vanhu vekuMozambique, kuMalawi pamwe nekuTanzania. Ko kana tichiri fananidza na cyclone Idai, rinenge rakanyanya zvakadii chaizvo?
Ndisingaziva zvangu kuti nzvimbo iyoyo yakamira sei, asi chatinoziva ndechekuti matropical cyclones anosangana nedambudziko rekuwanda kwemvura nekuwanda kwemhepo. Mvura inonaya zvisingapere. Saka ndozvinotarisirwa panenge pachienda matropical cyclones, asi handiziva zvangu mamiriro enzvimbo iyoyo kuti akaita sei, kunge zviburikidza neyatinotiya topography kuti kwakamira sei, nokuti izvozvo zvinogona kukonzeresa. Asi chokwadi chokwadi chekutaura kuti matuti aya atinoti macyclones anokonzeresa mvura yakawanda nemhepo yakawandisa chaizvo. Saka ndozvatinge tichitarisira kuti zvichange zvichiitika.
Avo vanga vari mutauriri webazi reMeteorological Department vatichaona Zinyemba vachitaura natungamiri gomo weStudio 7 vari parunare muBulawayo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu emvura pamwe nekudirika kwevhu muSouth Africa kwasiya vanhu vanodarika makumi matanhatu vafa muDurban. Mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa vashanyira dunhu iri vakaudzwa kuti vanhu vanodarika churu havachina pekugara zvitevera kurohwa kwaitwa dunhu iri nemafashamu emvura. Vanhu vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe vakavhota vachitsigira kuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika, izvo zvichaita kuti mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi vakwanise kuwedzera temu yavo yekutonga kusvika muna 2013. Mutevedzeri wemutungamiri wekambani yeUS Africa Cyber Security uye vari mudzimai wemumiriri weZimbabwe muAmerica, amai Priscilla Mutembwa, varikukurudzira vabereki kuti vakoshese uye kukurudzira vana vachiri vadiki, zvikuru vanasikana, kuti vafarire zvidzidzo zvescience, technology nemathematics kana kuti STEM, sezvo kuine madzimai mashoma ari kuita mabasa nechekuita nezvidzidzo izvi. Amai Mutembwa vakapa kurudziro iyi pamusangano wakarongwa naMeya weguta reWashington DC, amai Mario Bowser neZuro Maneru muguta reWashington DC. Mavelas Nhlanganya uye weStudio 7 abata amai Mutembwa kuti tinzwe mafungiro avo.
Musangano wanhasi wakakosha kumadzimai nekuti wanga uchitarisa madzimai kuti madzimai anosenza sei mutechnology and vanogona kuita zvinhu sei kuti vabudirire varamba vachipusha vamwe madzimai kuti auye muprofession yetechnology.
Zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai vangange vari kutarisirawo kuti vapinde muprofession iyoyi?
Chaninga kurudzira madzimai ndechekuti ngativerengei, ngatitsvaganei, ngatibatsiranei, ngatisudziranei, tichibatsirana, tichinetworka, tichipanana information. Nokuti zvinhu zvetechnology zvizhinji zvachoka zvinoramba zvichichinja and hazvibatsiri kuti iwe ungotirega ingoita zvinhu zvangu nokuti mangwana zvawaita izvozvo zvatoexpire. Saka kubatsirana nekusenza together ka ndokwakanyanya kwandinonyanya kukurudzira. And chimwe chandoda kukurudzira madzimai ndechekuti tibatsire vana vedu vatange kufunga nezvetechnology vachiri vana vadiki, nokuti isusu madzimai ndisina kupedza nguva yakawanda nevana especially vana vechisikana, kuvabatsira kuti vave exposed vazive zvetechnology varege kuitya vakwanise kuwana the same access yatinopa kuvana vakomana. And I remember ndichiramba kutengera mwana wangu kusikana PlayStation ndichiti igame yavakomana. When I look back now ka zvanga zvisiri right because chinhu chaita kuti ave exposed. And ndozvandinoda kukurudzira madzimai mazhinji kuti tikwanise kuramba tichidaro tichiexposa vana vedu muzvinhu zviri technologically based.
Taona zvakare muchitaura nyaya yecyber security yakakosha sei tongotiwo mumabasa nezvimwewo.
Cyber security yakakosha chaizvo kwete kumabasa but muupenyu hwedu isusu, nokuti zvinhu zvese zvataakuita kazhinji mazuva ano zvainternet based. Kana even foni dzedu even isu kusiri paintenet but mumwe munhu anogona kutora information yako kubva pafoni pako iwe usingazvizive wokwanisa kuisenzesa zvinokwanisa kunge zvichizokuafekta iwewe. Saka cyber security ka ndeyekuti iwe uve protected and information yako iwewe ive protected against mumwe munhu asingafaniri kuwana information yako.
Vamwe vakateerera semadzimai vanogona kutya kuti zvino nezvatiri kuona zvinobuda padande mutande zvii zvavangaite kuti vawanikwe ivo vachiita cyber security wokuti vana vavo vasazotarisana nezvimwe zvisina kunaka.
Aiwa hazvimbotyisa and then zvatinongo fanira kuita ndezve kungo make sure kuti tapa information kuti vanhu vazhinji vakwanise kuwana access to cyber security. Ndinofunga kuti chinhu chinoitika chichaitika kuti tese tigokwanisa kubatsirana muzvinhu zvakadaro.
Muchitaurawo zita rekambani yenyu uyezve nemabasa amuri kuita mukupeta hurukuro yedu.
Okay, right. Ini ndinosenzera makambani mairi actually. Ndinosenzera kambani inonzi West Africa Cyber Security Group. Iri based muDC. But ndinoimwe kambani yandosenzera kuti Zimbabwe inonzi Damipa Consulting. Inongotarisa nezve cyber security. Inobatsira kukupa ruzivo awareness and ichibatsira makambani to be able to check themselves as far as their cyber security health check and helping them to put in place smart structures ekuti vave cyber secure.
Avo vanga vari mutedzeri wemutungamiri wekambani yeUS Africa Cyber Security amai Priscilla Mutembwa vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC. Iko zvino munhau dzedu dzemitambo tomboenda kuna Valoid Chigove avo vanga vari murairidzi weDynamos vakambomiswa basa nezuro asi tinenge tiri kuita dambudziko pa nare yavo rikaitimbo ramba tichiva fonera zvakare asi vatereri makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nemi muchirongwa chenyu chanhasi ndini wenyu Blessing Zulu. Tiri kuedza kuti tinge tichibata vaive murairidzi wechikwata cheDynamos Dimbare vaLloyd Chigove avo vakambomiswa basa kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei. Asi iko zvino regai timboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa zviri kuitika pamadande mutande social media.
Chirongwa chedu patinoteerera zviri kutaurwa nevatsigiri vedu veStudio 7 nasi tamboenda kuWhatsApp uko tichakupai zviri kutaurwa nevatsigiri vedu veStudio 7 paWhatsApp. Mamwe mazwi amuchanzwa achitaurwa mazwi ari kubva kuvatsigiri vedu kwete mazwi eStudio 7.
Pamusoro vateereri nevatauri veStudio 7 vapakuri venews dzinotipadza nekutidakadza moyo. Ndiri kuda kubvunza vamunangagwa vakati vanhu ngavadzoke kuzotanga mabhizimusi kunyika yeZimbabwe. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda chose kuuya kuZimbabwe asi vanotikakatsika peri muZANUPF. Vanhu vanomanikidzirwa kubhadhara mari seheroes seindependence nekuti unenge une business. Saka neizvozvo kuita kwakadaro ikoko hakunakidzi ende hakufadze vanhu. Chero mainvestors havanoti vari kutsvaga kuti auye, auye nekuti vanozviziva kuti vanomanikidzirwa kudzibhadharai pamhemberero dzenational incident inenge irikuda kuzoitika. Saka imwe nzira iyoyo inoratidza kuti munyika medu hamuna rusungunuko. Ndinoda kutaura pamusoro penhau yezvinhu zvecyclone idai. Kuri kunzi tikuzoona musocial media zviri kunzi kune zvinhu zvakawanda zviri mumawarehouse zvisati zvapiwa vanhu. Vanhu vari kuchema kuti vakangopiwa kamwe chete kubva pakaitika dambudziko iri zvekudya nekupfeka. Saka munofunga kuti imimi zviri kuchengeterwei? Takazvitaura kuti vari kuda kuzoita zvekukambenisa ende zvechokwadi vachatozvikambenisa. Ezvino kuri kunzi kune opposition leader anga asungwa, ari kutonzi anga atofanira kutosungwa izvozvi kuti akagovera vanhu zvisingazivikanwe naDA. Munoti kuitawo here ikoko? Saka ZANUPF ndiyo yega iri kudzinga mainvestors, vanhu vanoda kuuya kuzoita investment Zimbabwe vakawandisa but havangambouya.
Pakaipa pakaipa Zimbabwe wamoto. Mai vanotsva nuku, mwana unotsva nuku, vese kukwenya vese kugwadzikwa. Vatsigiri vezano vacho vari kugwadzikwa, veNDC vacho vari kugwadzikwa. Asi manje sei ndisi tiri vetidoko manje hatikuvara zvokumana. Patinosvika 2023 ka kana mazogaragara mavana eZimbabwe ka mozoziva pekuvhotera 2023 netanaka. Kuna vachamesa ndinongoti gera makatsika iroro ndiroro.
tinotenda zvikuru musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvavari kuitawo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina standekile muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soko isika disenda.